murongo wamawariri wakatarisirwa kupinda mudare zuva nhasi nekuti wakasungwa nezuro musi wechitatu wakatarisirwa kupinda mudare zuva renhasi musi wechina kuharare nechisikosi ndokwatiri kutarisirwa kuti vangangopinda kudare kuti nyaya yayo inzwike
vakapomerwa mosaipi
vari kupomerwa mosai kunzi vari kunzi vakakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zviite bvonga mupopoto muchirungu ndiyo anoti incitement to public violence yakanyorwa musection 187 yecriminal law codification reform act uyezve vari kupomerwa kunzi vakaita zvebvonga mupopoto public violence zvakanyorwa musection 36 yecriminal law codification reform act
vari kutambira here mhosva yavari kupomerwa iyi
vari kuiramba vamawarire vari kuiramba pavaenda kumapurisa nemagweta avo ana mai mutetwa vana dagcota temukoma tenderai bhatasvaro nadavid bzuri kwazviramba isu kuti havana kuita mhosva iyoyo
ko pane vamwe vanhu vangani vamuri kumirirawo imini sesangano rezimbabwe lawyers for human rights uye vari kunzvimbo dzipi
tine vanhu vakati wandei tine vanhu vakati kuti kubhuruwayo tiri kuziva kuti kune vanhu unopfuura 45 wamirirwa nemagweta edu ekodzero wakatanga kupinda mudare chipiri magweta ezimbabwe lawyers for human rights nezuro wakakwanisa kubatsirawo vanonzi majuvenile account vana vari pemakore 17 vanga vasungwawo vakakwanisa kubuda kune vamwe vakapinda mumatare nezuro vakapiwa mbeu pasina kubhadhara mari uyezve vamwe vachapinda mangwana tonzwa kuti vana mutongi wati muharare zvakare nevanhu 60 vokuepwet vamira pamberi pedare vakamirirwa nevakomana nevasikana edunashemudaurarananaanarofu mandiwere muzvare nhombokozo dube tachiona nakosa muncube tine vamwe futi 10 vekumabhuku vanga vakamirirwa namukoma mupanga kasimba svaairamba kune vamwe 13 vekuhetcliffe vagara kuhetcliffe vakamirirwa namukoma emunakona mukoma alek muchadahama kuyewo kune vamwe vakawanda vachiri kunana masvingo vamwe vakawanda vachiri kunanana mashonland central mashonland east mashonland west province vachiritaangopinda mudare
imiwo sebagweta timanzwa here kubva kuhurumende kuti sei mauto ariwo ari mugwagwa
izvozvozvo hatisataona tsananguro yakajeka kuti zvakaitirwei uye zviri kuitirwei zvine chinangwa chei changa chanetsa chii kuti tizowane zvatiri kuita izvi kuti masoja angori kwese kwese zvinhu zvirungotityisawo zvirungotikachamadza kuti tadzoka kunguva yehondo here pari zvino
tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu semanzwiro amuri kuitawo hanzi zvakamira sei vanhu vakasununguka here kufamba famba
vanhu vari kushushikana vari kungoramba vachifona vamwe vari kuchema vari kuti takarohwa takasanganisirwa kodzero vamwe vari kuchemawo nyaya dzanga dziri kumadzona dzekuvharwa kwezvana eindaneti izvi vari kuchema zvisingaiti